also says that was a Zimbabwe ceremonium around here, DC, Maryland, Virginia, and West Virginia. Tichange tichisangana musuwe mugovera, musuwa March 23. And as this is out of Zimbabwe, chete tichange tichisangana onewe, vamwe shamwari Zimbabwe zabunzu wakubatikana ni mvura yanga ichinaya ku Manicaland province, ni ku Mozambique. So, truku bataniza mari kutisi zo tumira ku Zimbabwe kutisi batire pane mabasa kubatwa ku Zimbabwe. And mari ya chona tukushandisa Freedom Fund iri kutungamirirwa na Mr. Freeman Chari vari ku Ohio. Pari zino mari ya unganizwa, I think ya kuda kutodarika 40,000. Saka tichange chibatana nemaZimbabwe kuti tireze mari yekuwedzera ipapo. Since mari yacho yawanda kudai, tirikuona kuti zvakakodzera kuti tinge tichikwanisa kubatsirawo kuvaka dzimwe nzvimbo idzi dzaparadzwa.
Muri kuunganidza mari nenzira ipi? Muri kuita zvemagitare here? Muri kungoti ane mari muhomwe abvisa achienda ake here kana kuti mune imwe nzira yamuri kuita nayo?
SemaZimbabweans tinoungana tinounza chikafu and ndataura nevamwe vemagitare vari munharaunda vachange vachitikwenyera magitare musi iwoyo nevamwe vanoimba tichange tiine vaparidziwo vanenge vachibata shoko tichinamatira hama dzedu dziri kuZimbabwe dzakaafektwa necyclone and tichange tichiinvolvawo vana vedu vari muno vakazvarirwa munomu vachitiitira mapoemu nemadance and tichange tiine mitambo yakasiyana-siyana kuti mabiko achona zvingove zvinhu zvinenge zvichinakidza asi tichisimbisana tichikwanisawo kureza mari ichazenge ichibatsira.
Vanhu vazhinji vari mudiaspora vanotya kungotumira mari dzavo kumusha vachiti hadzizobatwa nenzira dzavanenge vachitarisira kuti dzinofanira kushandiswa nadzo. Muchavimbisa vari kuti mari dzavo dzichashanda zvakanaka nenzira ipi?
Tichikomenta hedu pana ipapo, I know vanhu vobvo vanowanzobatikana panyaya dzemari asi tikatarisa response yaitwa izvinezvi vazhinji vedu vanhu zvavo vanenge vakavimbika mune zvatinoita and channel yatiri kushandisa vari kubatana nemachechi nemamwe mabato ari kuZimbabwe ikoko ari kumhanyisa basa. So tiringe tichida kuzenge tichiziva kuti mari iyi since yawanda kudai yatengeswa zvakati nezvakati saka pachenge painewo marecords anozoita kuti vanhu vazive kuti mari yavo zveshuwa yakanobatsira vanhu vakaafektwa nemvura yakanayai kwete kuti yakapinda muhomwe memunhu. Saka tinenge tichikomekedzana isusu vari kuorganiza neivavo vabati vehomwe kuti tinge tichizonge tichiratidza vanhu kuti mari iyi yakafamba nenzira yakaita sei.
Muri kushandawo here nemuzinda weZimbabwe uri muno muAmerica?
Muzinda wamuno muAmerica tichazovapira zvatiri kuita tichida kuzovaudza hedu kuti izvi ndo zvatiri kuita asi zvinezvi nekuti emergency situation tichiri kutaurirana isusu macommunity organizers kuti basa rinenge richifamba sei programu yedu nezvichange zvichiitika and veembassy tinovimba kuti vanenge vachibatana nesu tichazenge tichitaura navo mazuva ari kutevera.
Mune vamuri kunyanyotarisira here kuti ndo vachange vachibvisa mari?
Tiri kutarisira dzizarwa dzese dzeZimbabwe neshamwari dzedu dzatinofambidzana nadzo kuti vange vachibvisa pavanokwanisa asi tiri kunyanyokomekedza avo vane makambani nekuti maZimbabweans ane makambani ane mukurumbira muno muAmerica.